manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 18/2020. Makateerera ku Studio 7. Nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinezvo zveizvo zvinofanira kutanga zvaonekwa. Ezvino kuti tichiti tichazvitaura. Sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka. It can be too late. Nekuti mutemo wakutenzwa watu wako. Saka tiri kumira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa. Titange tagara kutese pasi. Kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi. Uri kuuya here kuzoaddressa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kutoisa mutemo. But inyaya kuona kuti tisati asa mutemo mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba
vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji pamwe nezvinhu zvinopfuura nepamuganhu wenyika wochema chema nemutemo mutswa wakadzikwa nezimbabwe
revenueanachiremba vakawanda zvakanyanisisa vamwe vacho vari kutobuda vamwe ndovachiri kuda kubuda kune magemu Chibubi, yangu na James yanenzi na club, anafanya kwenye rafiki yana abidem nisa. Sisi zia kodi, na James yachiringa riki sara sinda iki, ana riku manyora wewe yanenzi na club, amenyora kali rupa gore, riku fana kwenye rafiki na James gore ni rubaka to sara, ipotoke tano amere na James yao cha abidem nisa, riku toshaji.
Vana chiremba vakawanda vonyoresa basa kunze kwenyika sezvo vasiri kuwirirana panyaya dzemihoro nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatyairi vemotokari dzinofamba neveruzhinji vachienda kunze kwenyika vanoti mutemo wakaiswa nebazi reZimbabwe Revenue Authority Zimra wekuti vazivise hurumende mazita evanhu nezvinhu zvavanenge vakatakura maawa matatu vasati vasvika pamuganhu wenyika zvakaitwa zvechimbi chimbi pasina kutaurirana nevanhu vanobatwa nemutemo uyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZimra ichiti iri kutora danho iri senzira yekugadzirisa dambudziko rekunonoka kubatsira vanhu vanenge vachida kupinda munyika. Zimra inoti munhu anotadza kutevedza mutemo uyu anobhadhariswa faindi. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti pabepa mutemo uyu unoratidza kuva wakanaka asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzwi nehurumende. Vamaguraminga vanotiwo zvakakosha kuti dai vedzimotikari dzinotakura veruzhinji vachipiwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo panenge pachiiswa mitemo mitsva inovabata.
Tichiutarisa pabepa mutemo uyu mutemo unoratidza kuti unenge uchiuya kuzoshanda but kushanda kwaunoita maitirwa zvinozoitwa akasiyana nemanyorerwa anenge wakaitwa nekuti zvinozoitika paground hazvisirizvo zvinozobuda semanyorerwa zvakaitwa pabepa. Tinenge tichitarisira kuti mutemo uyu usati watombovapo madrivers akaona mukana here nekuti madrivers ndo anenge aine marori madrivers ndo anenge aine mabhazi acho anenge achikrosa nevanhu ndo anenge vakatakura zvinhu izvo zveizvo nemakombi. Saka kana vachinge vasina kuisa pfungwa dzavo ipapo chinhu chinei chakangotangira kune vamwe kana kumaauthorities achikwanise kunza solution yakakwana.
Vamaguraminga vanoti zvinganetsa pamutemo uyu inyaya yekuti vachikairi vanenge voda kuti vashandise mishina inoratidza zvinenge zviri mumabhege vafambi sezvo vachikwanisa kunyeberwa zvinenge zvakatakurwa nemunhu.
Zvizvi driver ane mushini here unotarisa zvinhu zviri mubhege kana mushini unokwanisa kuziva zvinhu zvakatakurwa? Zvinezvo zveizvo zvinofanira kutanga zvaonekwa. Nokuti tichi tichazvitaura sometimes zvinenge zvisina kubira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wakutenzwa watovapo. Saka tiri kumbira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara kutese pasi kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problemu iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kuti aisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati aisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Muchitwa, vanoti kuti mutemo uyu ushande zvakanaka panoda kunyatsotsanangurwa nzira dzekuti masvitsa evanhu nezvakatakurwa izvi zvinosvitswa sei kusimura.
Kuti unyatsova uripo zvinoda kuona kuti system yekuti vanhu vacho maoperators emabhazi vanofamba nemacross border varatidzwa here echannel kana kuti nzira yacho yavachasvitsa the list yemanifesto yavo kuzimura yacho, and then zvichionekwa futi kuti ichasvikawo ine nguva here. Zvakuda kuti kana vati inosendwa nemaemail, zvauda kuonekwa kuti maemail acho ari kushanda here uye akamira sei.
Asi imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti havaoni mutemo uyu uchibudirira nekuti Zimra isati yava nemishina yechizvino zvino inoita kuti zvairi kuda zvive nyore.
Izano rakanaka, asi handione richibudirira kurerutsa mitoro yemitero pari zvino. Takatarisa kuti Zimra computerization yavo kana kuti zvavanoshandisa zvine chekuita neumhizha neumhetura zvichiri zvakasaririra zvakanyanya, zvinozokonzera kuti dzimwe nguva information iyoyo isasvike kwavari. Takatarisawo futi kuti mumigwagwa dambudziko ramasaisai, dambudziko guru rekutotiwo kuenda kuri kuitawo magetsi nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti izvi zviri kudiwa neZimra zvisanyatsa kukwanisa kuitika, nekuti dzimwe nguva vanotumira vanenge vatumira asi nekuti kunenge kusina magetsi kuZimra zvinhu zvinenge zvisinganyatsoshanda zvakanaka.
Urongwa hweZimra huri kuitwa zvichitevera mari yavakapiwa nebhanga reAfrican Development Bank kuitira kuti ivandudze mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mishina yechizvino zvino inoita kuti Zimra ikurumidze kuwana mari yemitero inobhadharwa nevanhu nemakambani vanenge vachipinda nezvinhu kubva kune dzimwe nyika. Bhanga reAfrican Development Bank rakapa Zimra mamiriyo masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti bazi riri simbaradze mashandiro aro pakubhadharwa kwemitero. Kurukotsa rezvemari vamutuli Ncube vakati mari ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vachitaurawo pakasainirwanwa chibvumirano chekubatsira Zimra nemamwe mapazi ehurumende, Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vakati mari yavakaona ichavabatsira zvikuru pakuvandudza mishina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurumende inofanirwa kuona kuti yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba, sezvavana chiremba vakawanda vava kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezveutano vaObhudhaya Moyo kuti tinzwe matanho ari kutorwa nehurumende panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yanga yachinetsa kubata. Asi tabata mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapiwa Mungofa, kuti tinzwe zviri kuitika.
Muzvipatara sezvakanga tichimbotaura nguva yapfuura, pana zvachinja muzvipatara. Zvipatara zvedu zviri kuramba zvichishanda mutano unonzi emergency note, kureva kuti pari kungoonekwa vanhu vaatida kufa chete. Zviri kuonzerwa nekuti muzvipatara hamusi kuva zvishandisa mishina Yes, na chiremba akati wande hapo pabasa. Kitarisa kunyanyanya na chiremba makuru na ama consulting. Asi kwanza kunge hapo pabasa ni nyaya kuti ninyuki ye yari kutadza kuita kuti mishakara munge mine zvinhu zvakakwana.
Pane chirongwa chakanga chichida kutangwa ne Higher Life Foundation yanga yakanangana nekubatsira vana chiremba. Nyaya iyi yapapi?
Chirongwa cheHigher Life chakatotangwa zvisine hazvo machiremba ese haana kukwanisa kunge apinda pachirongwa. Nekuti chirongwa ichi pachakauya hachina kunyatso panguva yakakwana kuti machiremba ese anga achikwanisa kuendesa mapepa kuti ese akwanise achibatsirika. Asi chirongwa 300 kana chiremba vari kutobatsirira pachirongwa ichi. Asi vazhinji vacho vakasara vasiri kukwanisa kubatsirika.
Izvi zvinoreva here Dr. Mungofa kuti izvo kune vamwe vana chiremba vasati vadzokera kubasa nepamusana pekuti izvo havana kunge vakwanisa kupinda muchirongwa cheHigher Life Foundation?
Kuti ringava here iro dambudziko riripo hatingati machiremba ari kuregera kuuya kubasa nekuti havana kukwanisa kupinda pachirongwa. Hatina chiremba mazhinji havasi kukwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti chiremba haichibhadhara mari inokwana kuti vaende kubasa kwacho. Chiremba cheHigher Life chakangouya kuti chizobatsiridza hurumende pakuwedzeredza mari yemachiremba, asi hachina kuuya kuti chizotora nzvimbo yemari inofanira kubhadhara hurumende kumachiremba. Saka machiremba akawanda hasi kwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yavari kuwana kuhurumende haichakwani. Yava mari yakada kuenzana ne100 US dollars panova nzvipo pane mari yesalari, mari yemaallowance anoshandwa overtime, mari yehouse, mari yetransport nezvimwe zvakangodaro daro.
Muri kuti imi kuna nachiremba vakufunga zvekubuda munyika vachinoshandira kunze kwenyika, pane uwandu hwakakura zvakadii hwavana chiremba vatosimuka vachienda kunze kwenyika?
Ndikakupai nhamba yeuwandu hwavo ndinganyepa, asi sekuona kwatiri kuzviita ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndo vachiri kuda kubuda. Kune maegiyoni chirungu nevamwe maegiyoni anonzi maplabs anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu maegiyoni echirungu ari kuzara zvisingaiti, vanhu ari kumanyora. Uyezve anonzi maplabs anonyorwa kaviri pagore, riri kufanira kunyorwa muna June gore rinori rakatozara. Zvibo dzekuti vanhu vanyore maegiyoni dzavo kuti abude munyika iri kutoshaiti. Saka izvi zvoga zvinotoratidza kuti vanhu vakawanda vari kutobuda munyika ende vanhu vakawanda vari kuda kubuda munyika.
Avo vanga vari mubati wehome musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mapurisa ekuPlumtree anoti akasunga varume vatanhatu avo vanga vachiita mabasa akaipa pamuganhu weZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matsotsi akasungwa aya anonzi aipfuisa zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari, mafoni, zvekudya pamwe nokubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo zvisiri pamutemo muBotswana. Mukuru wemapurisa ePlumtree Police Station amai Sylvia Mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusi wechina mangwanani. Varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare rePlumtree Magistrate Court nemusi wemuvhuro, apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba. Muzvare Agnes Risero avo vanobva kwaMutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana veZimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba.
Vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa like nekutorerwa zvinhu. Kutanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo, nekutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo, vamwe twavanenge vashanda. Ndo mashungurudzirwa vari kuitwa. Vamwe vari kubva vasiya vaurayiwa futi.
Muzvari Rusero vaenderera mberi vachiti shiro yavo kuona vasungwa vachitongwa obva vapiwa mutongo wopenyu wavo wose mujeri nekuti kushungurudzwa kwavanoita vanhu kunonzvisa tsitsi.
Pamwe anobata munhu vari kana 5. Unenge watoraya munhu bhozi mune achararama sei. Emotionally, physically, even socially, zvinenge zvatomuaffecta, zvinenge zvatojemedza kana life yake. Saka if you tell me about they should be, vanofanirwa kupiwa justice, life in jail kana kutosentenswa to death.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushaya makwaro ekufambisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kupinda muBotswana nemuSouth Africa zvisiri pamutemo, izvo zvinozoita kuti zvisangane nematsotsi akaita sevarume vakasungwa muBotswana nemuSwechina. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguwa yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Charity Agnes vanogara ivo muguta reDallas muTexas imo muno muAmerica umo vari kuita mabasa emaoko vachienda zvakare kubasa. Tinokuchingamidzai nemufaro, mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita semuzvina bhizimisi.
Kampani yangu inonzi Immediate Transport. Zvatinoita ndezvekuti tinoendesa vanhu, usually vanhu vechikuru vasagone kufamba vega kana kuti vari mumahuse vanonida assistance, tinovatora tonoendesa kumamedical appointments, kumadoctor, kwadentist, kusurgery, anything chinenge chiri medical. Tinoshanda nemainsurance company, then toshanda nemabrokers, but tinogona kuita futi zvekuti munhu anogona kungofona, inonzi private pay, anogona kungofona kuti nditakurirewo amai vangu kuvaendesa kwakati obaba vangu. Saka ndobasa rediiroro tinoita inonzi medical transportation. Ameno kana mchiziva ino Uber, isusu tiri medical vision yeUber.
Makafunga sei kutanga basa iri uyezve muri kuriita muri kupi?
Kutanga basa iri zvakaita kuti pandakatanga kusvika muTexas ndakangosanganawo nemunhu aizviita. Saka mukushanda kwandaiita ndaingosevhawo mari ndichitimbudza kuzoitawo business iri, ndokuziva kwandakaita. Saka ndaingobvunzawo mubvunzo, zvinofamba sei, zvinoregistwa sei, but zvakanditorera I think 3 years kuti ndizotanga kubva patime yandakazviziva svika iye zvinoizvi. Ndinoita ndiri kuDallas, kustate inonzi Texas. Ndinokavha mazisco dese ari muDallas, ndinokwanisa kutakura anyone within that region inonzi Dallas.
Semudzimai zviri nyore here kuti muwanikwe muchiremekedzwa pamabasa amuri kuita aya?
Hazvisi nyore, and it is a boys club. I mean, kana vanhu vachikwanisa kunzwisisa what that means. Kuti I think since ndakatanga business iri muna 2018 January, ndakangosangana nemunhu wani wechikadzi anoriita out of maybe tongoti 25 kana kuti maowners. Ndakangosangana nemunhu wechikadzi wani. Vanhu vacho vanotoita kakusatemba vanhu vechikadzi kuti unogozoita kurana sei transport company iwewe uri munhu wechikadzi. Saka hazvisi nyore, asi it's doable.
Mashoko api amungapewo vamwe vechidiki madzimai nevamwewo madzimai vakateerera pari zvino pane nyaya iyo yekutanga mabhizimisi?
Ndingangotaure ndechekuti like any other business, munhu unonidza kuva une mari yako capital, then unotofanira kunyatsoita research dzako kuti unyatsoziva kuti zvinofamba sei, zvinodii. Because ininiwo mukuudzwa kwandaizoita pari zvaisirirwa zvandambotaura nekuti ndakambosangana nemunhu aiitawo basa kwaizvo ndakatozoziya ndamukati kuti zvinofamba sei. Saka ndini chingokurudzira kuti anenge afungawo kuda kuita business rake, do a lot of research, and then woitawo make sure kuti wachengetedza kamari kako paside kukavha zvimwezvo zvaunenge usingafungidziri kuti uchazosangana nazvo mubusiness.
Zvingadi mari yakawanda sei kuti munhu atange mabhizinesi seamuri kutaura aya?
Chinoitisa manje ndezvekuti mubhizinesi randiri kuita inini, unenge uchishandisa anonzi mawheelchair kana kuti handicap van, anodhura manje iwayo. I think unogona kuwana one kubva pa 8,000 kuenda pa 15,000, inenge itori equipped kuti ipinde ma wheelchair kana mairi mukati kuti utakure vanhu. Saka iri rine a bit of a higher cost compared kune mamwe ma business andinoziva. Maybe munhu akaita 10,000 at least for this type of business.
Manga makaita mabasa ehukoti here kana kuti makangofunga kuti aiwa ndingaendipinde mubasa iri muchibva mangopinda?
Aiwa kana ndaisatomboziva kana zvemedical zvacho. Kwangove kuti semunhu akabva kuZimbabwe munongoziva unenge une entrepreneurial spirit yaikuti handingodi zvongotaramba ndichishandira vanhu. Saka nekuti ndakakurawo futi from a very entrepreneurial, saka ndaingori at the back of my mind kuti ita basa remaoko, do something for yourself. Asi ndandisina hangu any prior background or experience in the medical industry.
Vanenge vachida kuziva nezvamuri kuita vanokuona ipapi?
Pari zvino, because this is a business redu tichiri muprocess yekuita website, but nekuti tinoshanda nema insurance company yanga isiri zvayo requirement, but tinowanika ma office edu ari kunonzi muGarland kuTexas. Even pa WhatsApp munhu anokwanisa kutaura ne. Saka WhatsApp number yangu i +1 817 673 6830 +1 817 673 6830
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Charity Agnes kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinosangana zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rekusangana nemumwe wevarapi vechivanhu vanoshanda vari muguta reHarare, sekuru Joshua Chigwida, vanozivikanwa nezita rekuti sekuru Nehanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Nehanda.
Tinotenda.
Vakawanda vanoda kutanga vaziva kuti sekuru Nehanda, kunzi sekuru Nehanda izita rakabva kupi nekuti vanhu vanonyanyoziva mbuya Nehanda?
Sekuru Nehanda izita rakabva kuchivanhu, harina kubva kuti kuna mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda munhu wechivanhu, ndo vatinoteedzera mumashure mavo tese isu pakurarama. Tinoteera mumashure mambuya Nehanda. Zvese zvikumashure ndo zvatinoteera pachivanhu, hatingoteera zviripo mazuva anoyi, asi tinoteera zvakabva kumashure. Ndosaka tichishandisa muchivanhu chedu, kwatinoziva kuti ndokwatakabva kuna nambuya Nehanda, ndokwatakabva. Saka kunyange ndikaita murume ndichirishandisa izita rechivanhu iroro.
Touya mubasa renyu ramunoita sekuru Nehanda, ndinonzwa kuti munoita basa rekubatsira vanhu kuburikidza nekurapa. Mungatijekesera here mashandiro amunoita?
Tinojekesa mashandiro atinoita kuti isusu tinobatsira vanhu pachivanhu, hatibatsire vanhu pachirungu. Asi pachivanhu zvemishonga yechivanhu ndo yatinobatsira nayo. Ende tichiita zvechivanhu, munhu akauya kwandiri achida kusanganisa chivanhu nechirungu hatiwirirani. Toda kubatsiranaka nechivanhu kwakana kuzodawo zvimwe zvaunozoda, tosazoenda pamberi. Asi chivanhu pamberi ndo chandiwanzoita nezvacho.
Munei muchibatsira vanhu munyaya dzakaita sedzipi kunyanya?
Isusu tinobatsira munhu nedambudziko rake raanenge auya achitaura. Asi pane mamwe matambudziko ndingakuzi zvinowanika pachivanhu, munoziva pachivanhu kana uri munhu wechivanhu panowanika zvakawanda. Zvinoitika pachivanhu zvakangofanana nezvinoitika kumagetsi kuya kuya, zvakangofanana nekuchivanhu. Kana wabatwa nechivanhu unoita kunge wagwinwa nemagetsi. Saka tinobatsira futi zvese izvo.
Sekuru Nehanda, tingati imi munee muchinzi muri ng'anga here kana kuti muri svikiro?
Ya, zvatinoita isusu pamishonga yatinobata yechivanhu, handiti ndokunzwa here muzukuru Jonga?
Ndokunzwai sekuru.
Pamishonga yatinobata yechivanhu isusu tinobatsira munhu anosvikirwa. Anosvikirwa wacho kuti abude mudzimu, tinomubatsira kuti mudzimu uri paari ubude. Kana aine chivanhu chiri paari, tinomubatsira kuti chivanhu chibude pachena.
Saka imi munee muchizonzi chii? Munee muri svikiro here?
Ndingati hangu kuti svikiro isachi, nekuti tinoita zvese. Kana wakuda zvokuti iwe pabude mudzimu, tinoita kuti tikubatsire nemudzimu, hatikubatsire nemishonga. Mudzimu ndo unozobuda wokuudza zvauri kuda iwe, mudzimu waunenge wakumbira kuti ukubatsire.
Kouyawo nyaya dzimwe dzinonyanyotariswa nevakawanda dzekuti vanenge vachiita zvekurapa izvozvi muchivanhu, vazhinji vanobva vaisa pfungwa dzekuti vanhu ivo vanogona kunge vachishandiswa zvakare kana mukukanganisa kana kurwadzisa vamwe kana kuroya vamwe kana kuisa zvipotswa nezvimwe zvakadaro. Mungajekesa ipapo?
apo wataura zvinhu zvinonyanyonetsa vanhu kuti vasauye kuchivanhu kazhinji kacho vazobva kuchivanhu voenda kuchechi chivanhu chozovanetsa kuti kuchechi kwokuodzoka kuchivanhu wabvunza dama chairo chairo ndotenda nedama iroro mutsokoro kana munhu ari munhu wechivanhu zviri paari ega achisvika pachivanhu zvobva zvatobuda zviga kuti munhu ada chakati takati takati zviri zvinhu zvechivanhu asi akauya akasanganisa muchivanhu hazviite kusanganisa
sekuru nehanda inhengo yezinata here kana mamwe masangano anomirira varapi vechivanhu
sekuru nehanda inhengo yemasangano anomirira nekuti isu tinoshandira muno mucbb pakati pedhorobha saka hatikwanisi kuti tiite zinata chete kana tiri masangano ese anoita zvezinata tinenge tiri pasi pawo
kanzuri inokubvumidza here kushandira muguta muchiita chivanhu ichocho
magwaro tinenge tiinawo nenyaya yekuti kanzuru haitibvumire asi zvinoitika ndezvekuti kanzuro vanhu vanozivawo kuti mishonga yechivanhu inovabatsira ivowo sevanhu nedzimwe nguva vanombotimhanyisawo nedzimwe nguva votiregerera nekuti netichiita zvechivanhu
tombodzoka muupenyu hwenyu sekuru nehanda zvekubatsira vanhu nekurapa izvi makazvitanga riini uye muine makore mangani
zvekubatsira vanhu nekurapa ndingangoti handa kuzvitanga zvinhu zvekusvirwa ukasvirwa imba yakavakwa kudhara vanongogara oga watoo mumba imomo ndingangoti handingataure kuti riini nekuti vakandisiyira ndibaba vakazoshaya zvavo nanasekuru nevamwe vemudzinza asi pane vamwe varipo vatiri kubata navo vachiripo vakuita basa iro nekuti zvinhu zvekusvirwawo nevabereki zvekuti unongokura uri pabasa uchinzi ita chakati taka uchiona kudzimara wazonzi aiwa hauna rimwe basa rauchaita waakuchiita zvechivanhu izvi
aiwa tinotenda zvikuru sekuru nehanda nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
tinotenda nemiwo vateereri tinotenda nekuteererawo chirongwa chandationa jonga ndichikutendawo nevemuzukuru nevamwe vese vestudio 7 tichikutendai
manga makateerera kuna vajoshua chigwida vanozivikanwa nezita rekuti sekuru nehanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
mutevedzeri wemutungamiri wemdc inotungamirwa namuzvare tokozane kube vaobert gutu vasiya basa kuti tinzwe zvaitika muchidimbu vagutu chicha pakuti musiye basa
sokunyora kwandaita rei muchirungu ndanyora ndichiti mapersonal and private reasons saka ndaa kupinza mushona ndingangoti mareasons acho ndeyekuti nde anonangana neupenyu hwangu hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya manzwi chaiwo anonatsokudedemura zvandanyora nechiyungu kuti private and personal anoa kuzvitsinira kuti ndo zvikonzero zvacho zvinonatsobuda zvakanaka zvakadzeka zviri mururimi rwechirungu
aiwa tinozviziva mazivisa bato renyu here vagutu
hongu ndaziisa bato rangu vose vanofanirwa kuti vazive vaziva
veruzhinji vangada kuzivawo kuti zvamasiya basa iri vagutu muchange muchiite mune ramangwana renyu
rei patikaranga tinoti zvine munyindo zvinei ndagara ndiri gweta kaini ndinoshanda basa rougweta ndakaritanga basa rikubva ndiri kudoko chaizvo ndine makore 23 kusvikana nhasi saka zvokuva zvakuita zvakawanda hazvakawanda ndinongoti zvine munyindo zvinei ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvine zvichiitika asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei
aiwa tinotenda vagudu nguva ndo inenge yaita shanje nayo hurukuro yataita navagutu tabva tasvika kumagumo echirongwa chenyu anokuonekai manherano uri musi wemugovera ndini Rachoto ndiri muwashington dc ndokusiyai muina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Gusto